Money.
Maybe in the jealousy. Unenge uchitaura nani.